This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kwa tereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 16, 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitei zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Chitungwiza inoti kumbomisa basa kwayakaita vashandi vatatu vari kupomerwa mhosva yekupa mashoko anofumura kanzuru iyi kuri pamutemo.
Mumiriri weBikita West vamunyaradzi kereke vomhanya kudarira pamusorosoro nenyaya inonzi nevamwe haifanirwe kunge ichiendeswa naivo kumatare aya.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu munyika amai Beatrice Mutetwa vanopiwa mubayiro weIvan Allen Jr. Prize for Social Courage wegore rino ra2014.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Kanzuru yechitungwiza inoti yakatevedzera zvinodiwa nemutemo pakumbomisa basa kwayakaita vashandi vatatu vari kupomerwa mhosva yekupa mashoko anofumura kanzuru iyi kumapepanhau pamwe nekomiti yeparamende inoona nezvemabasa. Meya weguta rechitungwiza vaPhilip Mutoti vanoti munyori mukuru wekanzuru yavo vaGeorge Makunde vakatevera mitemo yezvemabasa pavakatora danho rekumbomisa basa vangoni dzashe Marau vaEfrem Katsina nava Thompson Bamuse. Vatatu ava vanonzi vakamira pamberi pekomiti iyi vachipa humbowo hwemafambisirwo avanoti ari kuitwa zvinhu mukanzuru pamwe neuori hwavanoti huri kuitwa nevakuru vakuru vekanzuru iyi.
Vamutoti vanotiwo varume ava vakaudza vemapepanhau zvimwe chetezvo izvo vasina mvume yekutaura vakamirira kanzuru izvo zvakazoita kuti vambomiswe mabasa. Asi nemusi wechitatu svondo rino paramende yakabuda nechisungo chekuti vatatu ava vadzoserwe pamabasa avo vasina kurasikirwa nemari. Asi vamutoti vanoti danho rekuti vadzoserwe pamabasa avo rinozoitwa chete kana vatatu ava vachinge vatanga vamiswa pamberi pekomiti inoranga vanenge vatsaudzira vachipowo mativi avo pamwe nekuzvichenura. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi revatatu ava. Ngatinzwei hurukuro yataita navamutoti pamusoro penyaya iyi.
Mamiriro akaita nyaya iyi ndeyekuti kanzuro yedu hatina kupomera vashandi ava, asi ndeyekuti vashandi ivo ndivo vakaenda kuparamendi vachinotaura zvavaitaura. Zvinova zvinhu zvekuti ini sameya wacho handizimboziziva kuti zvakamira sei.
Havana kunge vapiwa mvumo here nekanzuro yekuti vange vachienda kunoita izvi?
Hapana mvumo yakange yapiwa nekanzuro, because zvakatotikatyamadza nekuti nyangwe neni meya zvavaitaura zvacho handange ndaziva kuti kune zvinhu zvakadai.
Imi pamakazotorawo matanho sekanzuru ekuumisa vatatu ava basa, makateera here mitemo inofanira kuteerwa yeleba?
Apa mutemo yakateedzerwa taungureki vakateedzera mutemo wecode of conduct inova irimo yevashandi yebumbiro remutemo redu rekanzuru, kuti zvazvava kungoitwa nevashandi ava zvokuti mangwana mangwana papepa vabuda papepa vachishoropodza guta vachitaura nezvekuti management iri kuva mari. Saka izvozvo ndo zvakatotaunukirekwa tori matanho ekotovasuspendi.
Tinonzwa kuti nemusi wechitatu paramende yakasungawo chisungo chekuti vatatu ava vanofanira kunge vachidzoserwa kubasa. Sekanzuro muchatambira here chisungo cheparamende?
Tinogona kuvadzosera pabasa, because kususpendwa kwakaita zvirevo kuti vadzingwa vanotodzokera pabasa. Kususpendwa zvirevo kuti munhu adzingwa basa, munhu ambomiswa nyaya yake yozoongororwa zvakamira sei.
Saka imi manga mati mapedzawo here kuongorora tisingatarise danho ratorwa neparamende?
Achitone komiti iri kuongorora maererano nezvekususpendwa kwavakaitwa uku.
Ko, panyaya yamuri kupomerwa yekunzi makabata vanhu ava nenzira isina kunaka inganzi victimization?
Ipapo munongoziva panongoitika zvinhu, panotaurika matariro azvo, but inini makodhi ndinongoziva kuva ndiri kuita town clerk vachitaura nyaya iyoyo vanoti ivo according ne nigrini we conduct yedu yatinayo vashandi vedu ivona.
Vanga vari meya vechitungwiza vaPhilip Mutoti vari parunare kuchitungwiza neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Muchuchisi mukuru wenyika vaJohannes Tomana vanoti maoko avo akasungwa pari zvino kuti vataure nezvemutongo wedare repamusoro wekuti vageze maoko avo saPirato panyaya yekubata chibharo iri kupomerwa nhengo yeparamende inomirira Bikita West vamunyaradzi kereke. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nemagweta ari kumiririra vakereke rekukwidza nyaya iyi kudare repamusorosoro reSupreme Court achipikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro reHigh Court wekuti vatomana vape tsamba yekuti vageza maoko panyaya iyi. Vatomana vakanyora tsamba iyi iyo inonzi Certificate for Private Prosecution zvinenge zvoreva kuti magweta emwana uyu anenge ochuchisa ega. Hofisi yavatomana yakaramba kuchichisa nyaya iyi ichiti hapana umbowo izvo zvakapa kuti vari kufanira kuchengeta mwana uyu vaFrancis Maramwidze vakwire kudare repamusoro vachiti nyaya iyi inofanira kuti inzwikwe vatomana vachida kana vasingade. Mhosva iyi inonzi yakaparwa kumba kwavakereke kuvainona muHarare muna 2010. Asi dzimwe nyanzvi munyadzo zvemitemo dzinoti dziri kushamisika kuti sei magweta avakereke akwira dare iyo nyaya yacho iri pakati pavatomana nemagweta emwana uyu. Tabata gweta ravakereke vaLouis Uriri avo vanoti vaendesa nyaya iyi kudare.
Ndinotsinira kuti vakereke vaenda ivo kudare reSupreme Court vachitiwo dare reHigh Court rakakanganisa pamutemo vaisa ivo magrounds of appeal anoita mashanu yekutanga iriyo yekuti vakereke semunhu anoaffectwa nedecision iyoyo vakanga vane konzero yekuti varinge vachinzwikwa mutongo uyoyo usati wapiwa uye majoinirwa anga vaitwa kunyaya iyoyo dare rakati akanga asiri pamurao vakati zvakanga zvisina kufanira asi iwo anoti vaifanira kunge vachinzwikwa uye dare raifanira kunge rakavanzwa. Chechipiri ndechekuti hadzisi nguva dzose panoramba muchuchisi mukuru wehurumende kuti munhu achuchiswe panofanira kupiwa simba rekuti paitwe private prosecution. Chikonzero ndechekuti izvi zvinobva mubumbiro remutemo rekuti umwe neumwe ange achichengetedzwa nemutemo uye masimba iyayo akapuwa kuna prosecutor general kuti vanhu vasangoshandisa criminal law kuti vadile nemapersonal issues avo uye kuti pasavhurike mafloodgates evanhu vanenge vachida kungoenda kucriminal law. Nekudaro muchuchisi mukuru achingopedza kuti hapana nyaya iripo decision yake inofanira kunge ichingosendekwa parutivi dare repamusoro kana zvaonekwa kuti vamuchuchisi vashandisa masimba awo zvisirizvo pamwe pane zvavaita. Zvino dare zvarakaona kuti pakanga pasina kushandisa simba zvisiri pamurao nemuchuchisi mukuru wehurumende zvinoreva izvo kuti decision yemuchuchisi uyu inofanira kuramba yakamira sezvo zvavakaita zvimwe zviri pamutemo.
Asi kavaurire vamwe vari kuti vakereke vari kudei panyama yemuenzi nekuti nyaya iri pakati pavatomana nemagweta emwana uyu vakereke havafaniri kunge varipo vangadei pamuchato wedhongi nebere.
Vakereke varipo vanofanira kunge varipo nekuda kwekuti vanhu ava vari kurwa pamusoro pezvinofanira kuitika kuna vakereke. Any decision inoitwa ipapo idecision inotarisana navakereke nekudaro vanofanira kunzwikwa. Mutemo wedu unotiwo mumwe nemumwe ane kodzero dzake dziri at stake anofanira kunzwikwa mutongo usati wapiwa, inonzi old outrame partem rule. Uye dare redu repamusoro reSupreme Court rakatonyora kare kuti kana iye Nicodemo uya wekuya kuna Jesu manheru achiti munhu angaberekwe sei patsva. Jesu paakanga akuda kurovererwa pamuchinjikwa ndiye anozotiwo zvakare ko murao wedu unotendera here kuti munhu arovererwe asina kunzwikwa. Ndo pakazonzi nevakuru ngatimuendesei naPirato.
Gweta ravakereke vaLouis Uriri vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gweta riri kumirira mwana anonzi akabatwa chibharo navakereke vaCharles Warara kuti tinzwewo divi ravo.
Hatisati awana mapepa iwayo pari zvino zvazvakamira zvakaita ndezvekuti takangomirirawo kuti vanhu vachatipa mapepa achona, but hapana chatoziva nezvekuti apiwa ikoko kunze kwezvataverenga manyuspaper.
Asi panoitwa nyaya dzakadai hamufaniri kunge muchipiwa here mapepa?
Tinopiwa asi kudai hasati asvika.
Muchitarisawo mafambiro ari kuita nyaya iyi, muri kuona here zvakakodzera kuti vakereke vange vachikwira zvedare here pamusorosoro vachitiwo aiwa vatoma nawo vafanira kunge vachimanikidzwa kuti vakupei iyo tsamba yamuri kudai yecertificate for private prosecution?
Chandinoona ipapo ndechekuti hongu munhu ane kodzero yake yaanayo yekuti aende kudare raanofunga kuti rinomubatsira panyaya yake. Asi pane dambudziko rimwe chete randofunga rendoona imire kuti maringe nokuverenga kwandakaitawo judgment yacho nairipo, koti yakati vanofanirwa kunge vasimo munyaya yacho kana kuti vakaunzwa munyaya yacho tsinzo, kureva kuti havasi pati panyaya iyoyo. Saka kana vakapira zvoreva kuti vanenge vachiti vari pati yenyaya iyoyo. Handisi kunyatsoziva hangu kuti vachichii pamapepa avo, saka handikwanisi kunyatsokomenda zvakanyatsonaka kuti chiripo ndechichi chine chichichi. Saka apa tiri kuita zvokufungidzira hatizivi, asi chandofunga ndechekuti kana vachiti vamo munyaya yacho iko zvino vakapira, ivo vakamboya kukoti vachiti hafani kunge varimo munyaya yachona, zvoreva kuti vari kutaura zvinhu zvinokonzvadhikta kana zvinopesana.
Gweta riri kumirira mwana anonzi akabatwa chibharo navakereke vaCharles Warara vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Munokwanisawo kutibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-12080 ne-15455 kHz pa-shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Mutungamiri weNigeria vaGoodluck Jonathan vakanzura rwendo rwavo kudhorobha riri kumaodzanyemba kwenyika iyi, uko kune vanasikana vechikoro vanodarika mazana maviri vakapambwa nechikwata chechiIslam mwedzi wapfuura. Vakuru vakuru vanoti vaJonathan vakundikana kuenda kumusha weChibok mudunhu reBono nepamusana pemamiriro akaita zvinhu mudunhu iri. Kupambwa kwevanasikana ava neBoko Haram kwakonzera kutsamwa kukuru pasi rose, pamwe nekupomerwa kwehurumende yemuNigeria mhosva yekutadza kuita zvinokodzera kuitira kuti vana ava vadzoke kumisha yavo. Hurumende yemuNigeria inoti iri kutarisisa nzira dzose dzinoita kuti vana ava vadzoswe kuvabereki vavo. VaJonathan vava kuronga kuenda kumusangano wezvekugadzikana kwedunhu iri, uyo uri kurongwa nemugovera nemutungamiri weFrance waFrancois Holland. Vatungamiri veBenin, Cameroon, Niger neChad vari kutarisirwa kupinda mumisangano iyi.
VaNarendra Modi vari kutarisirwa kuva mutungamiri wehurumende yemuIndia vakakura upenyu hwakasiyana nevavari kupikisana navo mumhuri yembozha yekwaNeurugande. VaModi vakakura vari mhuri inowana zviri pakati nepakati mudunhu rekumawirira reGujarat, uko baba vavo vaitengesa svutugadzike pachiteshi chezvitima, ukuwo amai vavo vachishanda mudzimba. Vachiri mudiki VaModi vakava nhengo yesangano reRashtriya Swayamsevak Sangh, iro rakavadzidzisa kubva muna 2001 vakashanda vari mukuru wemakurukota mudunhu reGujarat, umo makava nekusimukira kwakanyanya munyaya dzezvoupfumi, izvo zvakazopa kuti vaonekwe semunhu anogona kuvandudza upfumi hwenyika. Asi muupenyu hwavo munyaya dzezvematongerwo enyika vakambopinda parumananzombe zvichitevera kushoropodzwa kwavakaitwa pamabatirwo avanonzi vakaita mhirizhonga dzine chekuita nezvezvitendero muna 2002 mudunhu reGujarat. Mhirizhonga iyi yakasiya vanhu vanodarika chiuru vafa, vazhinji vavo vari vechiMoslem.
Zvi zvizvarwa zvemuphilippines pamwe nezvizvarwa zvekuvietnam zviri muphilippines zvaratidzira pamwe chete kusafarira kwazvo zviri kuitwa nechina musouth china sea nzvimbo iri kunzi nevietnam nephilippines ndedzayo vanhu vanodarika zana varatidzira pamuzinda wechina nhasi mumanila vachiti china inofanirwa kumisa kuchera kwairi kuita mafuta mumugodhi uri mumvura dzinonzi nevietnam ndedzayo ngarava dzemuvietnam nedzemuchina dzanga dzichinetsana zvichitevera kutanga kucherwa kwemafuta aya kwakaitwa nechina kutanga kwemwedzi wapfuura munzvimbo dziri musouth china sea mativi maviri aya akarwisana pachishandiswa zvombo zvemvura pakava nekutyirwa kuti panogona kupedzisira paita kurwisana kwemauto enyika mbiri idzi
teererai studio 7 pafoni kana muri musouth africa ridzai panhamba dzinoti 010-591-6465 tinodzokorora nhamba idzi zvakare 010-591-6465
Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika svondo rino mukucherechedza svondo rakanangana nekudzidzisa vanhu nezvechirwere chepfungwa. Dingindira regore rino rakanangana nenyaya yekunyanyofungisisa zvakapfurikidza mwero kunogona kukanganisa munhu kuti aite basa kana kutora matanho zviri nyore nyore kana kuti anxiety. Nyaya yekufungisisa zvakadzama iyi inonzi inogona kupa munhu kuti agume orwara nepfungwa. Svondo rekucherechedza chirwere chepfungwa rinotanga musi wa12 chivabvu richipera nemusi wesvondo kana kuti musi wa18 chivabvu asi vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe National Association for Mental Health vaIgnatius Murambidze vakaudza bepa nhau reHerald kuti vanhu vatema vakawanda havanyatsonzwisise nezvechirwere chepfungwa vanoti vakawanda vanongofungidzira kuti zvinokonzerwa nengozi pane kuchema-chemawo kwakanyanya kuti hurumende haisi kupa vana chiremba zvikwanisiro zvekurapa vanhu vanorwara nepfungwa mukuzeya nyaya iyi tabata chiremba anorapa vanorwara nepfungwa Dr. Sekai Niwatiwa kuti tinzwe maonero avo
tekuziva kwenyu chirwere chepfungwa mukaucha yedu vanhu havadiko akusepta kuti chirwere vanhu vanofarira kufunga kuti vakapuwa mamhepo vari kuroiwa vari kushandiswa nezvidhoma nezvitokoloshi nezvimwe zvakadaro kana tiri kutaura nekurayirira vanhu kuti chirwere chepfungwa chirwere chakangofanana neBP neshuga kana mbota chaiyo kana kensa zvakangofanana nekuti isikwatiri chirwere chatinotonzwisisa kuti chinotosangawo mubrain remunhu kwafekta pfungwa
tichitarisa icho chirwere ichi chinouya nemitoo yakaita sei chaizvo chaizvo Dr. Niwatiwa
chinouya nemitoo yakawanda wakuna atinoti macommon mental disorders aduaya anonzi nechishona ndingatambudzi ndingasvipike kutaura but imwe yacho idepression yatisina wedhi rechirungu rekutaura pamusoro pedepression saka tinoshandisa wedhi rekuti muri kunyanya kufungisisa maningi and nekusagadzikana mumwiri menyu nemusurrounding zvichimirira anxiety tine maproblems again anounzwa nekushandisa zviro zvinokwadza mwiri zvakaita sedoro necannabis nemamwe madrugs ari anowanikwa mumastreet
ngatichitariseiwo nyaya dzekurapwa kwevanhu vanenge vaine izvo zvirwere zvepfungwa izvi zvinorapika sei
zvirwere izvi zvinogona kubatsirika zvakanyanya tine vanhu vamunoziva vanonzi matraditional healers vanoclaima kuti vanogona kurapa pfungwa kune madoctors akatrainwa maorthodox vakawana orthodox training nesiwo tinogona kuti tinogona kubatsira chirwere chepfungwa but takazoona kuti kare ma western trend aisada kuwane chekuita nevanonzi vanaanga mafaith healers nini, but takutoona kuti vanhu vedu vanenge vangorwara havatangi vauya kwati, vanotanga vaenda ku vanhu vandataura ivavo. Saka taakuda kutoita kuti tishandire pamwe chete, haikona kuti tigare tese tichiona munhu umwe chete, asi kuti tingotaudzana kuti kana maonawo munhu anorwara asvika pakati mumutumirawo kwatiri. Isuwo tikapa munhu mudhedha, hama dzacho dzinogona kuya tichiti tida kumbonotsvaga tsvagawo zvimwe, hatiwarambidzi, asi tinovataura kuti kana tavaisa patreatment musazoredzidze kutora mishonga iyoyo.
Chiremba anorapa vanorwara nepfungwa Dr. Sekai Nwatiwa vari parunhare muHarare.
Muchirongwa chedu chelive talk kuna 8:30 p.m. tiri kutarisa dambudziko rechirwere chepfungwa munyika.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1 202 465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu pa www.studio7news.com, moenda pakanzi live talk, mofona international access code yenyu, mofona namba dzinoti 1 202 617 2077 kuti mutaure palive talk muri kuBritain, America nedzimwe nzvimbo. Sangano runoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere muAmerica, Centers for Disease Control and Prevention, rinoti riri kutsigira zvirongwa zvekuchecheudzwa kwevanhurume seimwe yenzira dzekurwisa kupararira kweHIV AIDS pasi rose. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura muWashington pamusangano wekuzeya nzira dzekurwisa HIV AIDS pasi rose uye kupawo ruzivo kuvatori venhau, chipangamazano muCDC vaDenny Ratz vanoti sangano ravo riri kutsigira zvipatara zvine zvirongwa zvekuchecheudzwa kwevanhurume seimwe nzira yekurwisana neutachiwana hweHIV AIDS. VaRuth vanoti Zimbabwe pari zvino iri pamberi pedzimwe nyika dzemuAfrica mukutsvaga nzira dzekukurudzira vanhurume kuti vachecheudzwe.
It is now possible to envision a society in Zimbabwe where HIV no longer poses the threat that it does today to men, women and children. In other words, we have it within our power to turn the tide on this nightmare once and for all. Safe medical male circumcision is one way of accomplishing that. It is very, very low risk. There is no real downside. And the potential for that intervention, taking this disease away, is so great that I would really encourage men and parents of boys to seriously consider taking this step. Believe me, they can be part of something greater than themselves, and they can help put this disease out of the picture.
VaRuth vanoti vari kushanda nemasangano anosanganisira World Health Organization, PEPFAR nesangano reBill and Melinda Gates Foundation muzvirongwa zvekukurudzira zvirongwa izvi muZimbabwe.
The CDC is playing a very profound role in Zimbabwe. It's one of our priority countries. So we're doing all we can to encourage men to make this choice and to make sure that the clinics that operate there are safe. I mean, that's huge with us. We want those clinics to be able to provide a medical service that is absolutely state-of-the-art so that people go into this with their eyes open, that they are well-informed, that they are not coerced in any way into this decision, and that they're taken care of and respected throughout the whole process.
VaRuth vanoti ongororo yakaitwa pasi rose inoratidza kuti kuchecheudzwa kwevanhurume kunobatsira mukuderedza kubata utachiwana nezvikamu matanhatu kubva muzana. VaRuth vanoti madzimai anokwanisa kubatsira kukurudzira vanhurume kuti vaende kunochecheudzwa sezvo zviri nyore kuti varume vateerere madzimai kana vapiwa kurudziro iyi.
A couple things that women can do. First of all, they can talk to their husbands about this and explore with them why they're on board with it and why they're willing to allow their husband to go forward with this. They can be supportive of that man's decision. Remember, this is a personal and invasive procedure. They can even give him a little extra support in the healing and help, you know, make his favorite meal. Just do things to let him know that they appreciate him for that. Men love to be affirmed by the women in their lives. Mm-hmm. We spend our whole lives trying to please women one way or another. This is one way for women to say, you know, I appreciate you for doing this for me, for our community, for our country, and for our sons and daughters.
Chipanga mazano muzvirongwa zvepepfa uye vachishanda neJohn Hopkins University, Dr. Tigistu Adamu Ashengo, vanoti sangano ravo rinoshanda navana mukoti vemuZimbabwe muzvirongwa zvavari kuita kuSwaziland, sezvo Zimbabwe ine zvirongwa zvepamusoro munyaya yekuchecheudzwa kwevanhurume. Vatigistu vanotiwo zvakakosha kuti madzimai awanikwewo achikurudzira vanhurume kuti vaende kunochecheudzwa. Mukuru wezvirongwa zveTB mubazi rezveutano Dr. Owen Mugurungi vanoti pari zvino varume vanosvika zviuru makumi mapfumbamwe vakachecheudzwa zvichienzaniswa nevarume zviuru makumi mana nemazana manomwe vakachecheudzwa mugore ra2012. Marvelous Mhlanganya huye, Studio 7, Washington.
Chakadaro, gweta rinorwira kodzero dzevanhu munyika, amai Beatrice Mutetwa, vapiwa mubairo weIvan Allen Jr. Prize for Social Courage wegore rino ra2014. Mubairo uyu une zviuru zana zvemadhora. Amai Mutetwa ndiwo mudzimai wekutanga uye munhu asiri chizvarwa chemudunhu reGeorgia muAmerica kuwana mubairo uyu. Mubairo uyu wakawana zita rawo kubva kune vaive meya weGeorgia vaAllen Jr. kumakore kuma1960. Mubairo uyu unopiwa vanhu vanenge varatidza ushingi munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu. Amai Mutetwa vachapiwa mubairo uyu musi wa16 Mbudzi paIvan Allen College muno muAmerica, vachitambira mubairo uyu. Vachinzwa nezvemubairo uyu, amai Mutetwa vanoti vafara zvikuru kuwana mubairo uyu uye zvinovapa manyukunyuku ekuramba vachirwira kodzero dzevanhu.
Well, naturally I'm thrilled and it's like the positive of my work. I mean, 2 weeks after getting papers where the state wants to appeal my acquittal, I then get this. It's like a very nice balancing act for me. You know, if you don't want me on the scene, don't arrest people who will call me. Don't violate people's rights. It's like stopping a doctor treating patients, you know. It's my job. And as long as there are violations, and I'm called to a scene, I will be there. And I don't understand why anyone is politicizing or criminalizing what is essentially a job for me. And it's annoying because there's so much criminal work that the Prosecutor General's office ought to be doing against persons who have committed crimes in this country. And he's just leaving them and just pursuing people like myself, Mchade Hama, Trust Mahanda, for no other reason than that to represent people they don't like.
Gweta rine mukurumbira pasi rose, amai Beatrice Mutetwa vari parunare muHarare.
Munhau dzedu dzemitambo, Studio 7 iri kukurudzira imi vateereri kuti musarudze shasha dzenyu dzenhabvu dzemuAfrica muchirongwa cheVOA cheshasha dzenhabvu muAfrica mutimu yegore rino ra2014. Sarudzai kubva pamubati wepagedhi, munwisi, mutambi wepakati nadifenda kubva pashasha dzenyu dzemuAfrica.
Kuvhota kwakatanga nezuro 15 chivabvu uye kuchapera musi wa12 chikumi. Munogona kuvhota panhare mbozha paintaneti kana kutumira maSMS mazita ivatambi vamunenge masarudza. Munotumira panhamba dzinoti 1202-670-1867.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi.
Chitungwiza inoti kumbomisa basa kwayakaita vashandi vatatu vari kupomerwa mhosva yekupa mashoko anofumura kanzuru iyi kuri pamutemo.
Mumiriri weBigita West vamunyaradzikereke vomhanya kudariri pamusorosoro nenyaya inonzi nevamwe haifanirwe kunge ichiendeswa naivo kumatare aya.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu munyika, amai Beatrice Mutetwa vapiwa mubayiro weEvan Allen Junior Prize for Social Courage wegore rino ra2014.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Sandra Nyera na Chris Kande.